Good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. It's a Monday, April the 15th, 2019. I'm Tungamili Nkomo.
And I'm Tanono Kawande.
Tonight, we are talking about statements by presidential spokesperson George Charamba, who says that Gugurahundi was a conflict situation, a war, if you will, and not a purge against the Ndebele-speaking people in Matabeleland and Midlands.
If you want to join the discussion, you can send us a message on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318, and we will call you right back.
We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. We are also live on our three websites, www.voashona.com, www.voandebele.com, as well as www.voazimbabwe.com.
President Emmerson Mnangagwa's spokesperson, Mr. George Charamba, says the killing of more than 20,000 people in Matabeleland and Midlands in what is known as the Gugurahundi massacres was a result of a conflict situation and not a purge against the Ndebele people. In other words, Mr. Charamba says this was a war which was started by the so-called dissidents. As a result, Mr. Charamba told the Standard newspaper that government of the day had to respond.
On his part, Mr. Mnangagwa said in a weekend interview that he wants people to talk openly about the Gugurahundi issue. This after his government announced last week that it has started facilitating birth certificates for victims of Gugurahundi and death certificates for families of those who were killed. While some are hailing this move as a constructive starting point, some argue without prosecutions and reparations, the issue of Gugurahundi will never be resolved. Yiloge utaba esi ngalo la mhlanje zihlobo ezithandekayo silixhuma lapheli ngabali khona emagumbini womane omhlaba lamhlanje kulilanga la ngomvulo emhlaka 15 kuApril. Sixoxa ke ngodaba oluhluphayo olungundaba mlonyeni udaba lweGugurahundi osolulesikhathi impela elusemlonyeni abantu abaningi. Ngempela viki sibone isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba ekhuluma le phephandaba le The Standard. Sithi yena udaba lweGugurahundi ngakuqondanga ukuthi kuthiwe ngumbhuqazwe owaqondiswe ebantwini beMathebelelenda kumbe emaNdebeleni Midlands laseMathebelelenda. Ngokutsho kukaCharamba le kwakuyimpi phakathi kukahulumente labahlamuki esingathi ngama-dissidents. Uthi ama-dissidents la yiwo aqala umvukela ehlukumeza abantu kanti ke uhulumende wakubona kufanele ukubana aresponde alwisane lawo. Uthi ngokuswelakala kwenhlanhla njengoba kwakuyimpi abantu basuka bafake kuleyo mpi. Umnangagwa ngokwakhe la esibone ekhuluma ngempela viki sithi ukhuthaza uZulu weZimbabwe ukubana akhulume ekhululekile ngodaba lweGugurahundi. Ngeviki edluleyo sizwe uhulumende wakhe ememezela ukubana sizaphathisa abantu ekade bengelazithupha ngenxa yeGugurahundi kumbe incwadi zokuzalwa kungaba ngama birth certificates lezithupha labo bantu. Uhulumende uthi useqale uhlelo lokubancedisa kanti le muli ezafelwa ngamalunga ngesikhathi seGugurahundi leso uthi useza eziphathisa ke lezo muli ukubana zithole esingathi ngama-death certificates. Kodwa abanye bathi akwaneli lokho akwanelanga bathi ukuze uMnangagwa alulungisise lolu daba kulesidingo sokuba naxolise ebantwini bemathebelelende abuye njalo abahlawule. Abanye bathi amazwi afana lala ethule isikhulumeli sikaMnangagwa uGeorge Charamba awukuthi le kwakuyimpi. Bathi hayi amazwi anjalo gayakhi akakhi ayadiliza lapho uMnangagwa mhlawumbe akhanya ezama ukwakha khona. Ungathini mlaleli ngalolu daba? Akuphose elakho uhlelo ngolwakho.
Tinotenda Nkomo. Nasi tinoda kutarisa nyaya inoremera vanhu veZimbabwe zvikuru iri mupfungwa dzavanhu, iri pamapfudzi avanhu muZimbabwe. Iyi inyaya yeguku rahundi yakaitika makore maviri matatu tichangowana kuzvitonga kuzere. Ndonyaya yatoda kutaura nezvayo nekuti kunyange zvayo iyo isina mbogara yabva mupfungwa dzevanhu kusura zuro nazuro. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakataura vachiti nyaya yeguku rahundi kwakanga kuri kusawirirana, haisiri nyaya yekuti kwanzi vanhu vanga vasingawirirani, haisiri nyaya yekuti hurumende yanga yachitsvaga vanhu vechirudzi vechiNdebele, asi kuti yanga iri nyaya yehondo. Iro reshoko guru chaizvo kuti rishandiswe. Saka toda kunzwa kuti pfungwa dzenyuwo dziri papi, kuti kana pane kusawirirana kunenge kuripo munyika zvinhu zvikasvika pazvakasvika izvi sokusawakatinoita, tinoti kusawirirana here kana kuti ihondo? Nokuti pakafa vanhu vakawanda, vamwe vanoti makumi maviri, 20,000 people vanogona kuva vakarasikirwa noupenyu panguva iyoyo. Zvose izvozvo zvoda kuti zviongororwe. Hatisati wana mhinduro dzakakwana dzinotifadza isusu savanhu veZimbabwe kubva zvazvaitika nyaya iyi more than 20 years ago. Kana muchida kupindawo muchirongwa yajimisakanganwa kuti munogona kutumira meseji pawhatsapp yedu 0012024650318. Tichakufonerai mugotibatsirawo nepfungwa dzenyu muchititaurirawo zvamunofunga panyaya iyi. Uyezve musakangwa kuti tiri pafacebook nepainternet page pedu tripo live iko zvinoizvo tichitaura. Sokutaura kwandamboita vaGeorge Charamba, vanhu vamutauriri wemutungamiri wenyika, vakataura mashoko okuti zvakaitika paguku rahundi yanga iri nyaya yehondo, kwete kuti hurumende yanga ichitsvaga vanhu vegumwe rudzi kana kuti vanhu veNdebele. Ndo matauriro ake akaitwa navaCharamba. Zvino vaCharamba vakaudzawo bepa reStandard Newspaper kuti hurumende yakanga iripo mazuva iyoyo yakanga ichimanikidzwa kuti dene yaita something, yaita zvimwe zvinhu, nokuti vanhu vakanga vachiurawa here kana kuti vanhu vachikuvadzana. Saka ndo pakazotanga nyaya yatakazoona iyi iri kutinetsa tese tese munyika mazuva ese. VaMnangagwawo pakupera pesvondo apa vakakurudzira kuti vanhu vataure vakasununguka nyaya yeguku rahundi. Vakaita musangano zvino rapera nesangano reBlue Eye Collective rinounganidza masangano akawanda anomiririra zvinhu zvakasiyana-siyana zvinei nezvokuita nevanhu nemagariro avo mumatunhu ari muarea iyo maTebeleland North neSouth. Ivo vanoti musangano uyu wakavasvinudza zvikuru pakuneseka kunoita vanhu mudunhu iri. Hatisi kuziva kuti vakanga vachireveya chiyazvo chazvo, handina kusangana nazvo, but shoko guru riripo ndorokuti vanoti vakazonyatsonzwisisa pavapedza musangano neBlue Eye Collective yavakaita svondo rapera. Tinoimba kuti kuda pamwe pane zvavakanzwa nezvavakaona vachagadzirisavo nenyaya iyoye. Asi svondo rapera zvekare vaMnangagwa vakataura vachiti vanoda kuti vabatsire kana kuti hurumende ibatsire pakuwanikwa kwetsamba dzekuzvarwa, mabirth certificates, netsamba dzokufa, madeath certificates avanhu vose vakakuvadzwa vakaurawa nguva yekukura hundi. Saka ndiyo nyaya yatoda kuti titaure tichinzwa pana nepfungwa dzenyu. Tinozva kuti nyaya inogwadza zvikuru, asi kana tikasaitaura ndoona sekuti ingangoramba ichingonyenga ichingotinetsa. Ndiyo nyaya yatakatarisana nayo manheru anhasi.
Indeed, Mr. Wande, we have our guests on the line. Dewa Mavinga, a human rights lawyer. He is also the Human Rights Watch coordinator for Southern Africa. And we also have a ZANU-PF official, Mr. Belief Gaole. Gentlemen, welcome. And let's dive in. Mr. Mavinga, you go first. What's your take on what Mr. Charamba said at the weekend?
Thank you so much. Good evening, friends of Studio 7 and all the listeners of Studio 7 globally. I think an acknowledgement on the need to openly talk about the Gukura Hundi massacres of the early 80s is a major step forward by the president, by the government of Zimbabwe. But a key pillar would be to say that, look, these things happened in the 1980s, targeting primarily the people of Matabeleland and in the Midlands provinces. What is needed now is, firstly, to make public the suppressed report of a government-sanctioned commission of inquiry, the Chiambake Commission of Inquiry. It came up with a report that was never made public and whose recommendations were never implemented. Secondly, there was a report by civil society, NGO groups, the Legal Resources Foundation, and the Catholic Commission of Justice and Peace, which is titled Breaking the Silence, Building True Peace. This report should also be made public and easily available for people to be able to discuss these very difficult things, and also to ensure the government must now say what steps will be taken to ensure justice for the victims and also compensation, and to say what will be done to those individuals who took part in the atrocities as far as justice is concerned. These are the big questions that we still need to put to Mr. George Charamba and also to the Zimbabwe authorities going forward.
Mazvitova Mavinga, murambe muri papo tichadzoka kwamuri muchinguva chishumanana. I believe Gaule muripo. Mr. Gaule?
Yes, I'm around.
Yes, sir. Yes, sir. I want to ask you, how should this be handled from now on? It seems like the government, for the first time, has opened a small path for people to actually get involved and discuss this very tragic situation. How would you want to see this being handled as we move forward with this issue?
I think what is very important now is for the government to reach out to the those people who were affected, especially in Matabeleland region. And that is very, very important to gather the views and from those people who were affected.
Mm-hmm.
And that will help us know exactly, help the government know exactly what can be done in terms of compensation or any other thing maybe that can help heal the wound.
Mm-hmm.
But what is very important again is for those people, especially for the government, to come down to those people. And let's try to avoid the statements that can take us to point zero.
Mm-hmm.
Because already the government has initiated some steps, and we are now on step maybe 3 or 4, which is very good. And now I appreciate really the way our president, our new president, is handling this matter. Really, it's a really, we must all appreciate and give him the support that he deserves, even then. We must avoid statements that take us aback. And really, this is really my concern. I'm very worried about some people who really utter some other statements that really, we don't deserve such things in the situation that we find ourselves in. But it is very important, again, for the government to move with speed, because this has been, people are waiting out there. And I'm happy that the government has done something, for especially this announcement by the president that people must get documents, ministerial government, like birth certificates and things like that, which is really, to me, is something that people really appreciate, especially people from this region.
Mm-hmm.
And really, we need to move on in that direction. It's engage people, go out there, gather the views of the people, meet the people, really say the government, blah, 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 and then they know. All what we want is blah, 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 blah. Then we move on.
Babu Gawule, umuntu amazo kuluma ngawo lapha othi awuhambelani lawo. Singathi ngaka Babu Charamba yina ukuthi igugrawundi kwakuyimpi. Ayisikho ukuthi uhulumende wayebulala nje abantu bemathebeleleni.
Ngiyananzela, kithi ngihlanganisa ukukhuluma ukukhona. Even le nkulumo naleyo kaCharamba. I mean, I work at this in Kulumes Jenaleze, as this Naluto, in Kulumes is the same move. Ukukhanyani singabantu abadlalayo abangayazinto abafuna ukuyenza akumetheni ukukhulumeni akumetheni umongameli sikhulumeni izinto ezilengqondo ezithoba abantu esizazi iqiniso siyalazi singakhuluma imibono yethu ngento eyayenzakalayo imibono kayidingakali kudingakala into eyiyo sibili eyiyo eyayenzakalayo. Well, mina ngakutshela ukukhuluma nginje mina ngesikhathi kugrawundi senzakala ngangenze esigabeni sethetsholojo. Ngiyakwazi ukwenza kalayo. Asifuni ukuthi sithule kwabantu amanxeba ngokubelekwe sikhuluma izinto ezingayisizo njalo izinto zokungani sizwisa abantu ubuhlungu. Asikufuni khonokho. Kodwa sifuna ukuthi abantu bengakhuluma izinto ezingayisizo engani kuthiwa akulanto nje yenzakala ngani kunjani. Abantu besebekhuluma ukuthi kwakuyimpi. Kwakuyimpi kabani? Eyayivela ngabi impi ngalezo zikhathi. Into yayimpi yake yaluwa ugwesela enguye yedwa fana njani i-dissident liyahamba ngale ugwesela nanguyani uyedwa yimpi enjani naleyo yabonakala ngaphi yimpi ogwesela labantu babengalwi impi labantu babehamba besenza into zabo zokuganga besenza njani 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 kwakungeke kufelwe ngabantu bemadebeleleni khonokho kodwa-ke ngendlela okwakwenzakale ngayo kwaba liphutha elikhulu elayelenziwe ngaleso sikhathi ngalo wayekhona umgabelwana ngabe kuthiwa ngomunye umuntu ngabe ngesikhathi sakhe waphuma egcekeni waxolisa kodwa ngenxa yokuthi wayengafuni ukuthi wayemele apolise esibi kakhulu ngento liyana ngahle sisehlakalo lethi singukuthi abantu bengabi bekhuluma into abangazaziyo abantu bakhuluma into encedisa njanga khona ukuthi umongameli sekukhulumile wathi abantu abathole izincwadi akwenzwe yisisisungulo sokulungisa udaba lolu yisisisungulo sokulungisa udaba lolu ukuthi abantu bahambe abaphume abantu bahambe beyehlangana labantu abantu batsho ukuthi kuyini abafuna ukuthi bathotshwe ngakho baxoliswe ngakho kumbe babhadalwe kumbe bayenzelweni izinto ezindalo inhlelo zentithuko ezigabeni abantu bazikhulumele.
Siyabonga
sizizwisa abantu ubuhlungu ngokukhuluma izinto ezingalamsebenzi.
Siyabonga Babu Gawule, uqhubeke ubambile khonapho. Mr. Mavinga too, please do stay on the line. Timbotora vatelele Mr. Wanda
tine mkoma mudavana parunare muripo here mkoma mudavana.
Ndiripo mudavanhu.
Mudavanhu, ndinokumbira ruregerero, ndinokumbira ruregerero. Tine nyaya inokubvadza nhasi, tibatsireiwo nepfungwa dzenyu.
Zvakanaka ivakuru, ndaitawo mukana zuvara nhasi. Ndinoda kuti mungobata dzakaita mbiri. Ndaida kukumbirawo kana zvichibvumirwa kuti nditange pane nyaya yecycle idai. Ndozondobata futi panyaya yegukura kuti handizoti zvinobvumirika here kana kuti hazvibvumirwi.
Kana mukakwanisa kuita muchidimbu. Tigodzokera kunyaya iyoyi nekuti inyaya huru chaiyo yatoda kuti tipe vanhu vakawanda mukana.
Ndinoda kukumbirawo hurumende nevanhu vekuchimanimani vari kubatsirwa pane zvakaitika zvetsunami zvemafashamu kuti dai yainga ichikwanisa ibatsire zvinokwanisa kuzoyamura kana kuti pasenturi ichazouya. Ngaiende kotanga pakatangira mvura yoisa chikwangwani yonyora mudhuri. Kuitira kuti dambudziko rinogona kuzoitika futi papera senturi makore akawandisa mwana asati azvarwa vanhu vozotongwa vechipindigurwa tinonzwa kuti kune matomba akakura kudarika dzinga. Vanhu ava vasose pakufunga pangu nekuona kwangu vakafa. Vanotonge vamwe vakatoenda kune imwe nyika isikazikanwi kana kuti vari pasi. Nyika iri pasi yakauya kumusoro. Saka nzvimbo dzakadaro dzinoera dzine mvuzu. Izvezvi vavaka zvimabhiriji zviri kutongwa. Zvinoreva kuti area iyi vari navasevenisa nemanga musikabvumirwi. Saka nyoka dziri pasi idzi dzaakurwisa. Nehurumende yabvisa vanhu munzvimbo iyoyo kuti ipedze dambudziko rekushima nemani ivaise kunzvimbo yakanaka. Ndinotenda mashoko endaida kumbopa kuti hurumende itaure nemadzichifu variko vaedze kuti vaite saizvozvo kuti vadzivirire nedambudziko richazouya futi papera senju.
Aiwa, tine chokwadi kuti vateereri vanzwa mashoko enyu makukutu kudaro. Endai mberi.
Dambudziko rekumatebeleland rinoita kuti pave nekugakava pakati pevanhu vechishona nevechindevere. Inini ndirume wekumashonaland, hatidaro ndichibva angu kumanikaland. Zvandaikumbira hurumende hazvibatsiri ngozi inopera nokuripwa. Kana mukanzi pane zvakamboitika mumusha umu chinongodiwa chete kuiri pangozii kuti ipere ndokuti usazozwa nyaya yengozi. Hazvinetsi, hurumende inozviziva kana ivo vatungamiriri venyika vanozviziva. Ndinokumbira kuti ngavaende mabatsiro evanoita paiitwa nyaya dzezvenyika pagore rapera. Ndakamboona pane vamwe vaimbopuwa mombe zvavo dzokutopa zvadzisina zvadzakarerekera kungopa chete. Dei vangogona kana kutora chimhuru chimhuru vopa nyange vanopa bhiriyoni kana kuti 1,000. Pavanozogona zverimwe gore votora vechingobatsira ingava mombe ingava imwe kombanzeti yavangaita inoita kuti maronda apere vana vezimbabwe tikwanise kubatana pasava neunoti uyu mushona uyu mundevere tive vana vemunhu mumwe chete. Nekuti pato zvaakutokonzera kuti nevamwe vanhu mungogara makavengana. Pane vanhu vechishona, pane vanhu vechindevere, pane vanhu vechivhenda. Hatisi kunyatsokumirirana zvakanaka nekuda kwenyaya. Saka ndinokumbira kuti vanhu vehurumende ndovane simba. Sabhu kwaatokwani ipapo kana wakadai nei haakwani. Kana vachinzwa vane simba rekusvitsa kuhurumende, kombanzitaiwo vanhu vekumatable midlands up to matebeleland tikwanise kuva neukama hwakanaka. Ndo mashoko angu anengaisawo ipapo.
Tinotenda zvikuru nemashoko enyu makukutu.
Hanzi ngozi inoripwa.
The compensation, there has to be appeasement.
Vataura vamudavanhu. Si tate omunye njalo mlalele cingweni indlovu enkulu. Kunjani ndlovu?
Ngiyaphila kunjani ngoti?
Ngundlovu.
Ngudivandlovu yebo yayini.
Aha, usixhuma kuphi ba?
Ngisegoli ba.
Aha, akusiphi umbono wakho izwile indaba esingayo lamhlanje?
Ya, ngizwile le ndaba ekhulunywa ugovernment. Into ejabulisa kakhulu manje ukuthi ugovernment lokhu akusho ukuqinisile kwamampela ukuthi into afuna uqinisile akadlala ipolitiki ngento ehlela abantu ezisubuhlungangaka esindebele. Ngangisesemnami leso sikhathi ngakubona kancane okwenzeka lapo. So kuyinto ebuhlungu kakhulu. Manje abanye abafoti nodadewethu abasemashonaland abanye kodwa hayi bonke abayizwisisi into leyo ukuthi kuyinto ebuhlungu kangakanani ebantwini babo basemidlands nasemathebeleleni into eyenzakalayo. Ngoba uzwa abanye bekhuluma bethi hey ama-dividends yiwo acause i-atrocities. Ngibona abanye nakuma-Twitter abasho kanjalo kodwa iqiniso liyiqiniso liyaziwa. Ngibonga kakhulu ukuthi kunomuntu obuya nakuzanu-PF obabugawule. Hayi, ngihlonipha kakhulu namhlanje. Iqiniso uyalikhuluma impela, uyazi into yonke eyenzakalayo. Into engingayazi ukuthi uMnangagwa ngempela into ayikhuluma le nto afuna ukuyenza uqinisile na or ufuna ukudlala i-politics njengale nto eka-August 1 futhi kwathiwa i-commission ekamuhlante leyana sabona kusenziwa kudingela abantu bezano besiyodifenza into efana naleya. Nalesi sikhathi zethula ukuthi mhlawumbe mayethi abantu abadibhethi uzothumela abanye abantu bezano bazohamba bokukhuluma izinto ukuthi mhlawumbe ubone ngathi into ye-ground ayizange yenzeke. Mhlawumbe kozokhuluma ukuthi ama-dividends wayebulala abantu kodwa iqiniso liyaziwa kahle ngabantu basemathebeleland. Ngakho ukuthi kuzodibhethi abantu basemathebeleland abayibo ababa-affected. Ngibona ngathi kulapho kuzophuma khona amaqiniso. Uma izongenelwa abanye abantu abangazange babona ukuthi kwenzekani and then izobe iyisethi le nto ayikhulumayo. Ngibonga kakhulu ukuthi babugawule ulapho ukhuluma amaqiniso. Into ebuhlungu kakhulu eyenzekayo
i-government
phela ayingenelele kakhulu ayisolve le problem.
Siyabonga ukungena kuhlelo Ndlovu.
Ngiyabonga.
Yeah, vamavinga timbodzo kera kwamuri anzi nevatereri nyaya kugura hundi ingozi inofanirwa kuripwa. Kana isina kuripwa hakuna kwairi kuenda haiperi. Vamwe vari kutizve panofanirwa kusungwa vanhu apa vatongwe nemhosva yekugura hundi iyi. Ndokuti nyika igone kubatana tipeiwo pfungwa dzenyu.
Hongu mashoko makukutu ataurwa pa ne shoko rinoti mushonga wemhosva kuiripa mhosva inofanira kuti iripwe ngozi yegukura hundi inofanira kuripwa ndose kutanga chepiri ndechekuti panofanira kuva nevanhu vanofanira kunge vachibatwa nemhosva dzakaparwa panguva iyoyo. Asi kuti nyika yeZimbabwe, vana veZimbabwe vese zvavo vakwanise kukurukura zvizere zvine udzamu panyaya yegukura hundi, panofanira kuti pabuditswe zvakabva mukuferefeta kwakaitwa inonzi ripoti yeChihambakwe Commission. Ndochekutanga. Ripoti iyoyo payakaitwa yaitaura zvaifanira kuitwa nehurumende zvakati wandei. Zvese izvozvo zvinofanira kuti zviziviswe kunyika nekuti zvakataurwa nemutungamiri wenyika zvakanaka kana paine kuzvipira kuzere kuti zvizadziswe. Hazvibatsiri kuti vanhu vanzi tauriranai pachenyu hurumende isingatungamiri iyo kuti vakapara mhosva ngavasungwe. Mhuri dzakafirwa nevadikani nevabereki vawanewo chavanopuwa panyaya yekombatishen. Ona iko zvino gurukota rezvezvirimwa vakataura kuti varimi vechichena vari kupuwa mari yekombatishen yemuripo. Nyaya dzemuripo dzinofanira kuti dzitaurwawo zvakare panyaya yegukura hundi kuti mhuri dzakasiyiwa dzingapuwa pata. Hazvifane kunge zvichingoperera chete pakunzi aiwa vasina zvitikinyani, vasina zvitupa kana mabirth certificate ndo vangabatsirikana chete. Kubatsirwa kunodiwa kwakawanda. Asi pakupedzisira ndinoti hakuna chingaitwa tisina ivo vanhu vakaparadzirwa hama dzavo. Ndo vanofanira kuti vatungamidzwe vachibvundwa danho rega rega, apa todi, apa todi, apa todi, vachitaura nhuna dzavo zviri muhana dzavo kwete kuti vataurirwe kuti tava kudai, tava kudai. Vanofanira kunge vachitungamira ivo pauzima vachitaura zvavanofunga kuti ndo zvakanaka zvingaitwa kuti hana dzavo dzizorore.
Musati mabva parunare vamavhinga panyaya yataurwa nevateereri uyezve nenyaya yamatsinidzira vemwi papapa yekuti vanhu vakaita izvi vanofanira kusungwa, vanofanira kubatwa nemhosva iyi. Tinoona kuti nyaya yegukura hundi iri kuiswa mumaoko mehurumende. Vanhu vari muhurumende vamwe vacho varimo muhurumende sokunzwa kwatiri kuita. Munoona sekuti vangagona here, hurumende ingagona pachayo here kudoma vanhu vari mukati mayo vachiti uyu 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 vagovapomera mhosva vagovaendesa kumatare? Munoona sekuti vangazviita vari vega here?
Ipapo pane dambudziko hatidi kunyeperana, idambudziko guru. Vanofanira kuzviita asi ndinoona sekuti havangazogoni kuzviita nemhaka yekuti tikatarisa makore ese kubva pagore ra1980 pane zvakaparwa, mhosva dzakaparwa dzakawanda nevanhu vari muhurumende dzakangotsipikwa dzisina kwadzakaenda nenyaya yekuti hurumende inenge iri mazviri. Saka ndo dambudziko guru iroro. Zvaigona kubatsirawo dei kuri kunzi hurumende yatsvaga vamwe vane chiremerera vanogona kutungamira, vangava vemakereke vekunze vanokwanisa kuti vabatsire kuti zvofambiswa sei. Vachitaurawo iko zvino tinoziva kuti vamunangagwa vakange vari kuRwanda kwakaitwawo basa rakaomarara rekuparadzwa kwevanhu mugore ra1994 kugenocide yekuRwanda. Vanhu vanogona kuti vataurewo pfungwa dzekuti ko zvakafambiswa sei kuti vanhu vagowana zororo mukati meRwanda. Zvoitwawo muno muZimbabwe azvigoneke kuti Zimbabwe iite yega nekuti vazhinji hongu mataura tinobvumirana nazvo vari muhurumende. Vamwe vacho makurukota ari kumusorosoro chaizvo chaizvo mukati mehurumende. Nekudaro nyoka huru haizvirumi, inoda kuti pawane vamwe vanotaura kuti aiwa dambudziko riri pakati rinopedzwa rakadai. Hurumende yozvipirawo kuti kana kungava kuri pamari, kungava kuita sei, zvese izvozvo zvichitaridza kubvuma mhosva yekuti pane dambudziko guru rakaitwa rakakura rinofanira kuti ripedzwe, toenda mberi tichiziva kuti hurumende yava kuremekedza kodzero dzevanhu iko zvino zvakarewo nekodzero dzevanhu vakakanganisirwa panguva yapfuura asi zvava kugadziriswa.
Siyabonga Mr. Mavinga, qhubeka ubambile, rambai muri parunhare. Lawe babu Gawule, qhubeka ubambile, sithathe njalo abanye abalaleli. Abasanda sixhuma singumsakazo weStudio 7 uhlelo Live Talk. Lamhlanje sikhuluma ngodaba lwekukura hundi kulandela amazwi esikhulumeli sikababa uMnangagwa. Umnumzana George Charamba yena othi ikukura hundi kwakuyimpi phakathi kukahulumende lama-dissidents. Ngaleyo ndlela akuqondanga ukuthi abantu bamane bathi nje ikukura hundi kwaba ngumbhuqazwe lapho uhulumende ayehlasela khona abantu be-Midlands labemadebelelenda. Sithathe umlaleli uKhumalo. Kunjani baba Khumalo? Hayi, siyaphila. Uyizwile indaba esihlafunayo lamhlanje?
Lizwile indaba esihlafunayo.
Phose lakho ba.
Ngithanda ukuthi ke nginangelele ukuthi nxa umuntu eza igama lokuthi kwakuyinti, ngisathi lapho etholoso mina kami ngisetholoso, eqiniselelise mina leyo nto yayibonayo. Mina into engangibonayo yakhona ukubulawa kwabantu. Sesisimangaliso sikakhulu ukuthi kathi kho umuntu lamagama uwaxhosa ngalithi ngalithi. Ngithanda ukuthi Gawule ngimbonge kwakukhulumayo ngoba ukhulume isintu ukuthi umnumzana lo omnyele upresident into ayithola kamqondanga okubekufanele ukuthi ayifake phakathi komphakathi ukuthi athi yena khose abantu kwakule nti. Ngoba leyo nti thina kasiyibonayo nasasibona ukubulawa angazi kunzinzeni. Yena wayesempini esila lomunye umuntu othile kathi thina abantu esasekhaya lapha sasingalayo leyo mbovu angazi ukuthi wayevulala wayesile lo bantu.
Hayi, siyabonga ungena kuhlelo Khumalo.
Kavele khona kunye nje ngemphosa khona futhi athi kwenziwa kuyini ukuthi khona umuntu ongiyo ongumbulali aphinde kabe yiye futhi osezavuma phambi kabe phezu yakhangele uhlelo lonke kuyabe kuqondile nakhona.
Ngoba nguye umongameli Khumalo, akekho omunye mhlawumbe ongaluqala lolu daba. Nanku sethe lingakhuluma ngalo likhululekile.
Kodwa hayi, kungangenanga omunye umuntu onikhali khonapho pelo ongathathi hlangothi ngoba lapha ngama sithane kuthi uhambe uzazigweba sinye nenyaye nomunye owayesenzakala.
Hayi, siyabonga Khumalo.
Iyabonga baba.
Timbo tora mwemtereri zvekare Mr. Wande.
Tinawa
Patson.
Mkoma Patson muripo here? Awa, tiri nani, tinotenda kuti maramba muri parunhare. Yava nguva yenyu yokugovana nesu pfungwa dzenyu pamusoro penyaya iyi.
Inini kumbura mashina sendiro kuZimbabwe. Asi nyaya inorwadza zvikuru. Yakaitika zvaiti sati taberekwa, asi tichizoudzwa navabereki zvakaitika nemashoko arotaurwa nevarume ava anorwadza. Iwo aunonanga kubva chezvavo vangataure zvavo kuti nyaenda kugarirwa pasi, asi ivo vakati havasi kuzokumbira regerero. Saka kana vasingakumbiri regerero, ivo varivo vanga vari mukuru vaitungamira kukura kuti sekutaurwa kwatakaita isusu nevabereki varidula kubati nyaya iyi vanda kuti itauve vachiinisasani iyo vakati havasi kukumbira regerero varivo vaitungamirira. Tobva ipapo avo nyaya yekutaurwa naCharamba yekuita nzi yakanga iri hondo, hakuna hondo yekuti tingati isusu. Ndosvika pamunhu ndorova munhu zvibhakira zviviri ndomurova bhutsu ndoti takati chino kurova ndosvika kuno munhu akavadzorera ngugura hondo vaberekedu vakati ava taisvika pamusha paiurayiwa munhu huku imba chese yanje vadangari chaisei chaurayiwa saka tingati tihuku kwangu kurwisa dareko. ngava fata uri zvinhu zvinorwadza kudaro chizvi zviri kumashure central takamiriko zvinhu zvaitikahi zvinorwadza kana kuchinzwa history yake ngava taure nyaya chai chaiyo ende nyaya yekuyenga isingafanira kutaurwa naiyo vanga vasingafanira kuitungamirira inyaya yekuti yaifanira kuitwa kumatare iyo voshedza kumatare votongo vachibvunzwa mubvunzo vapindure kurozi ivo ndovabvunzo vati vanotaurai bcause takatarisa kuti imba pashura painzi vanhu ngavauya vapehumbo vanhu vakazonga vapehumbo vakanga vakutirwa kudzimba zvakafana nekaga munhu achataura wese achipehumbo achitaura nyaya yake achanga akuterwa saka varume vavavanhu havasi vanhu vekutenda panyaya dzavari kutaura idzi inyaya dzinaukozoti ivo ndova nemhosva asi nyaya ipo ndeyekuti vanoda kutsvaga vanhu vari kusumudza musoro kuti vazovatera
haya mukoma Patterson mashoko enyu ndinomanzwa maybe Mr. Gaule maybe might want to respond to that. Mr. Gaule, are you there?
Yes, sir.
Manzwa zvataurwa na mukoma Patterson apa. Pane zvamungapindura nazvo, pane zvamungada kutaura.
Yes, zvokutanga reganditi nini? Nyaya nini ndandichikumbirisa chaizvo kuti nhai mhuri yezimbabwe yambobatana yatsigira zano ratorwa namutungamiri wedu vaEmmerson Mnangagwa for the first time ngatitaure chokwadi amabadiwa kuti tava nomukana wokuti titaure nenyaya yegurawundi takasununguka for the first time tava nemukana wokuti timbotaurira hurumende ibude pachena iti nyaya yegurawundi ngaigadziriswe ngatimbopedza zvakanakanaka titigadzirise ndiyo nyaya yacho tanga toda kuti timboipa rutsigiro timbopa rutsigiro mukuru wenyika kuti ngaende mberi tichitaura chokwadi hakuna chinhu zvakanaka kuti chinhu zvakanaka ichokwadi hakuna munhu asingazivi kuti chii chakaitika kumatebeneland manyiyepo hatisi kuwada toda kuti munhu ataure chote vanhu vataure chokwadi vanhu kana vechiregererana tirogererana nechokwadi even mwari anozvitambira izvozvo hatiregei kuti titare nyaya yegurawundi timbotamba nayo toita zvinhu zvekutamba nayo tomboidzetai chinhu chisina nebasa rese no nyaya yaka haisi nyaya yokutamba nayo iyi inyaya inokugadziriswa ngatitorei mufungwa dzedu tiise pfungwa dzedu ipapo tigadzirise nyaya iyi ndofunga kuti kana tikaizviita izvozvo tinenge taitira nyaya nyika yedu chinhu chakanaka zvakakwazvo.
Siyabonga baba Gaule qhubeka ubambile baba Mavinga size kuwe ngamafitshane. Abantu abanengi yebo bakhuluma ngomnangagwa bathi nguye wayehamba phambili yebo wayekhona ngaleso sikhathi o-Innocent Nkala o-Chiwenga labo Parents Shiri vakanga varipo vese asi vamnangagwa vai vachikanganyama chavamugave and yet many people seem to have forgotten, many people are no longer talking about Mr. Mugabe. What's going on here, Mr. Maving?
I think what is important is that the first level of responsibility is with the government of Zimbabwe, the government of the day that has the responsibility even when it is inherited. The government is the authority that must say, yes, we need to find healing, to find justice and accountability with regards to this period in the life of the people of Zimbabwe. That's number one. And then the relevant institutions must take a lead. But beyond the responsibility that is on the shoulders of the government, which includes an acknowledgement and an apology, it also then filters down to individuals, for individual accountability, for individual responsibility, and for the leaders, individual leaders, things like an apology to the nation and to the people of Matabeleland would be a key starting point. So this would apply to all implicated leaders. And there must be a process, a clear process that must be undertaken by the people of Zimbabwe, by the authorities, to say, this is what we need to achieve, and these are the steps, and these are the forms of justice that must be met. And I believe that an open discussion is just but one part of this entire framework that must be undertaken. The machinery must now be rolling to ensure comprehensive dialogue. Yeah, and in my little Eastern Devela, I would say, ukuthi obomgabe lo mnankagwa ba tele abantu bonke ukuthi siyacholisa siphambanisile njalo ke ama soldiers, we need accountability to be there for everyone who was involved, but the beginning is an apology for all those leaders still living who are implicated and who had a part to play, and they must then step aside and allow a comprehensive process to take place without interference, to fully demonstrate the political will to ensure that finally there can be justice for the people of Zimbabwe, for the victims and their families.
Siyabonga Babu Mavinga, qhubeka ubambile lo Babu Gawula, those who've just joined in. This is Studio 7. And tonight we are talking about the contentious Guguruhundi issue. Following statements by presidential spokesperson George Charamba at the weekend that Guguruhundi was a conflict situation, a war, if you will, and not a purge targeted at people in Matabeleland and Midlands. We have 17 minutes remaining on the clock. Si tate umlaleli timbotora mtereri, Mr. Wande.
Magadini, sis, ndi...
Wangone.
Ndi sisi ngone, lwa ndi mkua mangone.
Ndi mi baba, ndatawara angu de first name also, but ndi mi baba ngone muronda.
Ah, ndasina kupanzu, sisi saipapo, ndi norombo zekare. Tinenye norema pamafudzi kai nai baba wangoni.
Chokwadi norema munhu wese.
Taurai tinzwe munero muripa mepo.
Zvakanaka. Inini 1978 ku to 1979 ndaishandira kugokwe kunonzi kwamukoko kuti tishanda mumarozi. Ndakamboitaura nyaya iyi last time. Saka ndichishanda ikoko 1979 to 1980 pakawinwa nyika nevanhu vatema, kwakanzi masoja ngaaende ese kui kumakembi, kukasara vamwe vakazosara vachiti vanga vasingadi kuenda kumakembi. Isusu vaiuya kumumakembi matatiri isusu vachiti manikidza kuvabikira sadza tichivapa mari, vaine pfuti vakabatipakatira pfuti. Vamwe vandaishanda navo vakarohwa nevanhu vavo vaenda kuout kunonwa doro pamaweekends, vakakuvara kuvara vachitoda kuurayiwa nevari kuvainzivawo madistance. Handizivi kuti vava vakamira sei pakutaurwa kwazvo. Zvakare chakaizoitika kuti masoja aindiswe kudivi rematebereland ndechekuti wanga uchiti ukaonekwa ikoko uri mushona waibayiwa nemapanga wourayiwa. Saka kuratidza kuti inyaya yekuti ivo madistance vaiwanda muvanhu, saka zvakazoinvolva vamwe vanhu kuti vaurayiwe vanhu vakawanda. Ende plus tikatarisa iyo Matabeleland pamusoro payo pakuvakwa kwayo kuti inzi Matabeleland, yakavakwa pamusoro peropa remashona zviri mupfungwa medu isusu mashona, which is not good kuti rudzi nerudzi rudi rutinge tichipandukirana tichivengana isu tiri munyika imwe chete. Asi kana aya maronda manyowani akutaurwa nezvavo, but mupfungwa medu zvirimo zvakaitwa neverudzi vechindeveri vachiuraya mashona vachivadhraivhira kumasaidi kwaakunzi ndoo kumashonaland. Iye zvino Matabeleland yakavakwa pamusoro peropa, pairi izvozvizvi zvekuti iye zvino ukaenda kumatebhereland uchitaura shona hakuna anokurwisa uchitaura ndevere hakuna anokurwisa saka inini maonero angu ndeyekuti handifariri hangu kuti ropa ribeuke but kudeuka kweropa kune zvakagadzirisika zvekutoti paane runyana rumangi pamagariro evanhu even ukaenda kumatebhereland auchaona chauchanae
baba angoni
inini ndine zvandakaonawo pamusoro penyaya iyoyo
musati maenderera mberi ndinoda kunzwisisa mati kudeuka kweropa pane zvakagadzirika chakagadzirisika panyaya iyi
ya zvakagadzirika ndezvekuti kana uiye zvino uchitaura shona uri kumatebhereland hakuna anokurwisa kana ndevere ichitaurwa ikoko kumatebhereland hakuna anorwisa mumwe ndevere even kana ichitaurwa saka ndichizoona sekunge mashona vanhu vanoita fanike vakapusa because vane mwoyo murefu havana basa netribalism pakuziva kwandinoita inini
saka
but zvamuri kutaura pfungwa idzodzo hazizi tribalism here vangoni
haisi tribalism but we are talking of
you sound like you are justifying the killings muri kuti because vanhu vekuchindevere vakambourayawo mashona saka zvanga zvakakonzera kuti vamugave vatumire masoja avo kunouraya vanhu vechindevere
kwete kwete kuti kunouraya vanhu vechindevere but yanga yatova hondo yaitika nokuti kumandevere ndivo vakatanga vachiuraya vanhu mashona ikoko kana ukaenda ikoko unobayiwa nemapanga uchiurayiwa
ko hondo yacho madissidents acho aiva mangani
tizivi kuti vaiva vangani
saka inozova hondo sei saka
inozovahendvehendvehe mumakembi
okay.
vakasiyana-siyana
saka inozova hondo sei in case you didn't know madissidents vaiva vanhu vashoma saka inozova hondo sei if you have say masoja ehurumende anokwana 50,000 maybe going against 100-500 people, just as an example. How is that a war situation?
Yeah, the problem yandinoona inini yakazenge yakuitika nezvandakaona inini ndezvekuti vanhu ava vava vasingapfeki uniform vaihwanda muvanhu pakurwisa kwavaiita because vaitotsigirwawo nevanhu vamwe general people vaitsigira zvaiitwa izvozvo.
Aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa Mugoma.
Alright, ndangotoni go brief on chingotaurawo maererano nezvandozivawo.
Aiwa tinotenda
asi chandinongokurudzira ndechekuti ngatigarei zvakanaka. Of course maronda manyuwana ari kunzi ari kurwadzawo vanhu but isusu tiri kurwadziwawo nezvakaitika kare asi zvisiri zvekuti ndine tribalism kwete hazvisizvo.
Aiwa tinotenda leamuzi yakhuluma lumlisa I'm sure uvabugawulelo babumavhinga kukhona eliza kutsho ngalokho sithathe umlaleli umnumzana Green kunjani mlaleli
niyaphila kakhulu hlobo zami
ye akuphose lakho baba singenile kuhlelo
ngiyathaba kakhulu ngihlala ndidinga ndiswela la ndingiswela namkhanje ngiyathaba ngiyayizindaba esikhuluma ngayo leyi ibuhlungu kulo owabonayo kulalo okhuluma into ayizwayo uma ubaba umnankagwa esithi kulungisiswe okumele kulungisiswe bakutho ngeqiniso kube yinto ekhulunywa emakhaya hhayi emadorobheni kubonakale izinduna njalo sonke nje umuntu okuthiwa ngowesindebeleni igugurawundi ayizange iphele kithi sonke kuba lanamhlanje abanye abantu siyaswela isithupha kumbe ibhedi ngenxa yokuthi ungafika ehofisini igama lakho libize isindebele kukhanya kusiba lohlupho okungangokuthi imathebeleland yonke imele ilungisiselwe izincwadi ilungisiselwe yonke imfanelo ngibese ngibuya ngithi kulokhu okukhulunywayo for sure is true kumele ukuthi abadala amacala babonakale ngoba kakula muntu ongabhadalwa ukuthi kuthiwa ubulele umuntu ebhayibhilini kubhaliwe nje ukuthi kuyingozi ukulala lomfazi womuntu ngoba kakubhadaleki kufana lokubulala umuntu.
Mhm.
Zihlobo zami,
hayi lathi siyabonga ungena kuhlelo ba.
Yebo.
Mhm. Lo ke ngumnumzana Greener la esipha imbona yake ngalolu daba Mr. Wande.
Mhm. Kwa mama Mboma Masika.
Kuma danono kamurike kona mgoma ndungamili.
Hayi watino fara kana muchifara ngo.
Ta ya yava nguva yenyu.
Eh ndoda kuti inyo ndoda kuti hurumende apa ndoda togadzira hayo imwe gukura hunji.
Aikas.
Nokuti
taurai.
Vari kuda kuzama kuita ka. Vangada sevanoda kupadza vanhu ngavarege kutaura zvokupadza vanhu. Asi ngavataure zvinoita kuti vanhu zvinounza runyara nokugadzikana nevanhu. Apa kuda kuita sekufadza vanhu nokuti kana muchiwaza tagwana vacharamba zvotiradza kuti haitodi hurumende. Kuti chokwadi chibude pachena kana kuti vanhu vahondo pakati panani.
Mm.
Sezvacho sekuti pahistira taiverenga kuti vati kwaiva kuda kutapudza rutsigiro kwavangomo. Support yavangomo. Matebele ndo kuchange kawandira kwavanobva kwa kumatebele nekuti nekumidlane. Apa unoza mafadza vanhu. Muri kana vachito vanza kuti pai yava hondo yepakati panani.
Saka
zvacho sekuti vamugabe ne team yavo vana munangagwa yava. Ndo vakava chi leader chipata chine na parents.
Saka moda kuti nyaya iyi batwe sei. Haingango nyararwish.
Hainyararwi buti muchaona zvichaitika apa. Majournalist achanyora niende atore nhau muchatora nhau. Muchatora nepasingafaridzi nehurumende ndime mema kutanga kudi kutsvakwa mapa kuzoteuka rimwe ropa ndipanditi hatidime kugura hunzi.
Asi
ngava vari redi ngavataura ngavasataura zvekufadza vanhu.
Asi vanhu havangatyi zvekugadzirisa zvinhu zvakakanganiswa. Handini ndo chinangwa chekuti ngatitaure nyaya iyi tigadzirise zvakakanganiswa.
Ngava chitanga vabvuma kuti gukura hundi sezvakamboita navo mugabi kuti yaiitwa the moment of madness. Apa yakunzi hondo saka hatichahusisi kuti yavachiicha zvichaicha.
Mhm.
Ngavatange vabvuma ipapo uye ngavatataura zvekuda kuitira vanhu kuti vanozokara kuti dzimwe nyika dzichationa sekuti dzachinja. Iko zvino vari kutokombandira vanhu mari hapana zvoro ndizvo paiva necyclone gai hapana iyo hurumende yakaenda haina kana chokubatsira nacho. Vakatokumbira makambani kuti avake zvikoro zvakaputiwa namabhiriji. Umaria kuzobhadhara varimi vavazvo vazivane zvoro kunhasi kugoko vari kudzinga vanhu. Chicha ari kuita ngaisa sazidzipa pahuro pachayo nekuwanza zvinhu zvaiyo mari havana. Hapana asingazivi kuti vakatokuondonga ufunu. Ngavarege kudzamba-dzamba zvinhu zvakasiyana-siyana panguva hwani. Ngavaite chinhu hwayo vopedza nacho toona chivata vapedza. Hatina mapromisi hatinozviya mukoma.
Aiwa tinotenda mukoma mamboma nguva ndidzo dzatyana.
Baita basa
mkuma
wangu. Si ngakathatha umlaleli. Babu Gawule uzwile ngamafitshane. Singakayi kumlaleli. Uzwile umlisa lo ngiyabona nguPatson. Uthi isizwe sikamthwakazi isizwe samaNdebele sakhelwe phezu kwegazi labantu besishoneni. Lanxa nje. Cacile ukubana akatsho ukuthi ukubulawa kwabantu besindebeleni kwakulungile. Uthini ngalawo mazwi?
Angizake ngithethise empilweni yami ngabona kodwa lo muntu kade ngizamthethisa ngithi mina angabona unohlanga lwakibo olubi olobuthakathi okuthi ekhulume ngokuthi abantu indaba yakukurawundi wakuyikuphindisela umuntu omubi njengosathane mhla ecutshwe ezulwini lo. Omubi kakhulu ngoba indaba le yasho indaba encane njengoba sikhuluma sisenze nje sithi thina sizama ukuyilungisisa sidinga abantu abalenkulumo ezimbi zokulethisa abantu obuhlungu lokubuyisela abantu emuva. Yikuphi wakhona wayengaphi khona boyise emkhulu labo bevulawa ngokhokho bethu landani sasingakwenzakala ngaphi khonokho ukuthi kwathiwa kumbe abogogo babebulalana izinto zonke zazenzakala emuva le kuthi ubani uthaka wasuka ngaphi ubani ubani singakuthatha sokuletha entweni yakade indaba ekukura undi sikhuluma ngayo namhla. Umuntu lo ngani uhlala komunye angikwazi uhlala ngaphi lo muntu kodwa but ngiyayibona ingqondo yakhe ukuthi ngumuntu ono olomoya omubi.
Hayi siyabonga Babu Gawule. And we must be very clear. At times you find people in Matebele land accusing the Shona people of having been behind Gugurawundi. But here is a fact. Many people in Mashona land did not know what was happening then Only Mr. Mugabe, Mr. Mnangagwa, Shiri, Enos Nkala, and many others were in ZANU-PF. Knew what was happening. Everyone else, many people, there was no news from Matabeleland about Matabeleland, about what was happening. So I know it's very easy at times for people in Matabeleland to say the Shona people were responsible, but you cannot paint the Shona people with the same brush. A few elements, Mr. Mnangagwa, Mr. Mugabe, and others were in government. They are the people who knew what was happening, not the Shona people. Sithathe umlaleli ngamafitshane. Kunjani, mlaleli?
Hello.
Yeah, pose lakho ba.
Yeah, mina bengithi nje sangani ukuthi abantu benanzelele ukuthi uhulumende nalo sefuna ukuthi into le ilungisiswe. Okokuqala vele yena unguhulumende onjani? Ungabheka izigameko asezenzile kusukela kuGugground, ngabe kuthiwa ukhuluma kuyukuthi vele kulesigameko sona leso seGugground kuphela, but ungabheka zinengi izinto asezenzile. So bamethemba kangakanani ukuthi khona kafuni kukhava ububi bakhe ngendlela eziphansi, abe sekujika yena athi khona indaba leyi yakhulunywa kanje kanje kanje, ngoba nangendlela aziaphrotsha ngakhona akusiyiyo vele, because awungeke uthi wena iy'nkomo zakho zidle emasimini omuntu busuyathi wena nguwe obuya uzoxolisa or uthumela abafoweni ukuthi buzoxolisa. Asebenzi kanjalo, mboni ngani mina la kuzama nje ukuthi kukhave kuphela, le ndaba idluliswe kuphela, ingayenziwanga ngendlela eqondileyo.
Hhayi, siyabonga ngokungena kuhlelo baba, isikhathi sesihambile.
Okay,
ngiyabonga nami.
Mr. Mafunga, are you there?
Thank you.
Mr. Mafunga?
Mavinga.
Mavinga.
Yes, I'm here. Thank you. Hello, can you hear me?
Yes, I can hear you. Tell me something from your point of view. Is there capacity to forgive?
Well, I think it depends on what steps and whether or not there is sincerity and political will and commitment. There can never be total recovery, but if there are sincere steps at, you know, ensuring that there is justice and there is compensation and there is acknowledgement which is sufficient, that could lessen the burden. It can never be really enough from the point of view of the victims, but it is important for the government to initiate genuine steps towards ensuring true healing, justice and accountability and reconciliation in terms of what happened and the wounded community collectively feeling that, yes, there has been acknowledgement.
Babu Kaule, po selo kucina, ule mzuzu nje, ulo mzuzu otwa nje, nga maficha. Babu Kaule, akusi valelu selo nga maficha.
Yebo, mina into engiyicelayo ukuthi aluba sengakhangela, mina ngicela sisekelele uhlelo lukamongameli olokuthi indaba yeGugground ikhangelwe, njalo siyinike indaba yeGugground, asiyinikeni isisindo sibili eyiyo esidizevayo, okuthi sibili yindaba asho into encinyane, indaba singayilulazi indaba le, siyenze siyinike isisindo zensana ukuze siyeni phambili siqedele indaba le yeGugground. Niyafisa ukuthi aluba kuthiwa siyayikhangela indaba yeGugground, sisekele umongameli nehulumende yakhe ukuze siyiqede indaba le ngokukhulumisana nalabo bayibo bayehlelwa izehlakalo ezilokubulawa kwabantu.
Limqotholelo Babu Gawule, unfortunately we are out of time, and I would like to say thank you very much to Mr. Dewa Mavinga, Human Rights Watch Director for Southern Africa, as well as Mr. Belief Gawule, ZANU-PF official. And also thank you to you listeners and viewers at home. Siyabonga le chone kuhle, asidibane nikusasa. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Ndini Tarno Kawande. Until we meet again next time, goodbye and good night.